Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakakatyamadza vanhu vakawanda pasi rose nemusi wechina nekushora kwavakaita mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vachiti vanofanira kukurudzira runyararo pasi rose kwete kuda kuita zvemangoromera. VaMugabe vakataura mashoko aya kuNew York muAmerica kumuzinda weUnited Nations General Assembly. Mutungamiri wenyika haana kutaura nezvenyaya dzezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe, nyaya inova yange yave rwiyo rwavo kumusangano uyu. VaMugabe vakati hapana chakaipa kuti vaTrump vazviridzire hwamanda, asi vakati inofanira kunge ichitaura nezverunyararo pasi rose. VaTrump vakasiya vamwe vatungamiri venyika dzepasi rose vasina nemuromo mushure mekunge vayambira North Korea kuti vaigona kuiparadza ikaramba ichipinda nemwenje mudziva, ichishokosha America neshamwari dzayo nekupota ichivhundutsira nekukanda zvombo zvemuchadenga. Mutungamiri weAmerica akatsoropodzawo Iran, Venezuela nedzimwe nyika dzavakati hadziremekedze kodzero dzevanhu. VaMugabe vakasetsa vamwe vatungamiri mudaro iri apo vakafananidza vaTrump naGoriati wemuBhaibheri anongoziva kushandisa chisimba.
My country is an unflinching advocate for the respect of the sovereignty and independence of countries. We therefore strongly defend and respect the right of each country to take decisions in exercising its sovereign rights. We cannot, however, remain silent when those decisions impact or have the potential to negatively affect our own welfare. And on this, may I say, some of us were embarrassed, if not frightened, by what appeared to be the return of the biblical giant called Goliath. Are we having a return of Goliath to our midst who threatens the extinction of other countries?
Vakatyorazve vanhumbabvu apo vakati vaTrump vanofanira kuridza havo hwamanda yavo, asi vachiita izvi kuunza runyararo munyika dzepasi rose.
And may I say to the United States President, Mr. Trump, please blow your trumpet. Blow your trumpet in a musical way towards the values of unity, peace, cooperation, togetherness, dialogue, which we have always stood for and which are well rooted in our very sacred document, the Charter of the United Nations. Upon those values, each nation can build its greatness, including the United States. And it's the greatness in recognizing those values, unity, peace, cooperation, dialogue, togetherness, that we would want to be guided by the United States and not by the promise of our damnation.
VaMugabe vakashorawo America nekubuda muchibvumirano chakanangana nekuchengetedza mamiriro ekunze cheParis Climate Agreement. Asi vaMugabe vakati Zimbabwe haisi kuzorega nyika dzakabudirira idzi dzichityora zvisungo zvechibvumirano ichi.
Climate change is a present reality, and so are its effects and impacts. Climate change is global. We cannot remain silent when a major economic power in the world, or any other state for that matter, decides to abandon the Paris Climate Change Agreement. And that's the United States, the great United States, Mr. Trump's United States. Let us work together. Climate change is a reality. It is vital that we all play our part in keeping with the provisions of the United Nations Framework Convention on Climate Change in order to halt the inexorable march towards the destruction of that upon which our own existence depends.
VaMugabe vakatiwo Zimbabwe ine ukama hwakanaka nesangano reUnited Nations, asi shuwiro yavo ndeyekuti bazi rakakosha reUnited Nations Security Council rivandudzwe. Dare reSecurity Council rine nyika shanu chete dzinoti Russia, America, China, France neBritain. Asi Africa nedzimwe nyika dzinoda kuti nyika dziri mudare iri dziwedzerwe.
It is for this reason that I reiterate my country's unflinching support for the African Common Position on Security Council reform, commonly known as the Ezulwini Consensus. Mr. President, the overwhelming majority of us have accepted that we need to reform the current system in order to improve but not destroy it. Nonetheless, the negotiations and process intended to yield the accepted reforms are painstakingly slow.
Sachigaro MDC team wa America va Dan Moyo vashora zvikuru mutungamiri wenyika va Robert Mugabe vachiti vanoda kupindura nyaya dzisinei neZimbabwe uye vanoshora vatungamiri vavanoti vanotyora kodzero dzevanhu asi ivo kunyika kwavo vasingaremekedze vanovapikisa uye vachitonga nedemo.
Tavanzwa vaMugabe vachitaura pa United Nations, isusu semaZimbabwe ari kutambura kumusha nevamwe tiri kunze kuno toona kuti vaMugabe kungotambisa nguva nemari kuti vatravhere vachiuya kuUnited Nations kuzotaura zvinhu zvisina zvazvinobatsira Zimbabwe. Isusu vana veZimbabwe tenge tichida kunzwa vachitaura zvinhu zvavachaita kuti kunge nedemokrasi yechokwadi muZimbabwe. VaMugabe vataura zvavo zvekuti kana usiri munhu asingazive Zimbabwe ungafunge kuti Zimbabwe inyika yakakosha chaizvo, ine peace, ine rugarisano rwakanaka. Asi chokwadi isu semaZimbabwe toziva on the ground kuti zvavangotaura zviya ihypocrisy, because ivo havapractisi zvavari kutaura kumusha uku. Vanhu vanorogwa for expressing masentiments avo on issues zedemocracy and free and fair elections, vanopondewa nemapurisa. Asi ivo vaMugabe vouya kuUnited Nations voti no, tofanira kugarisana mushe, titaurisane, tisingarwe, tisaite zvebongo zvozvo. And then on top of that, vodavotirekena United States, and you want kuti zvinobatsira chii.
Mashoko aya atsinirwa namuzvare tsitsi chiri seri chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chakaratidzira muNew York chichishora matongero avaMugabe. Muzvare chiri seri vanoti muromo hauzarirwi nerwizi, nekuti dai vaMugabe vaiita zvavanotaura, Zimbabwe ingadai isiri mumukanwa mamupere.
Isusu sevanhu vechidiki vanga vari kuUnited Nations tichiratidzirawo, ngavaite izvozvo zvavanga vachireva kuna vaTrump kuti vaite izvozvowo kumusha, nekuti kumusha aiwa zvinhu hazvina kumira mushe. Saka tiri kukumbirawo kuti same speech iyoyo yavataura ngavadzosere futi kumba vachiita izvozvo, tione change iri kuitika. Otherwise aiwa speech iri hypocritical speech, nekuti aiwa zvinhu zvavanga vachireva hazvii zvinhu zvavari kuita kumba. Saka that's why tanga tichiprotesta, tinodzokera futi kunoprotesta tichitaura izvozvo kuti tikukumbira mudzokere kare muite izvozvo zvanga muchireva kumusangano.
Asi mumwe muzvinafundo paMalone University kuOhio muAmerica vaMoses Rumano vanoti vafadzwa zvikuru nemashoko avaMugabe ekutsuura vaTrump.
Ndinda zvifarira izvozvo zvekuti wataurira President Trump kuti vanofanira kuti vataure mashoko ekuti vanhu vawakidzane vagare pamwe chete vanhu vachishanda vari pamwe chete. Zvinofadza uye tinozvikurudzira izvozvo kuti vanhu vese vagare vakasununguka vachishanda nekuriritira mhuri dzavo pasina bakutya. Saka ndafara chaizvo nezvataurwa izvozvo naMugabe pamusoro pavaTrump kuti vashande zvakanaka nevamwe vasinga vachityisidzirei.
Kunyange zvabuda pachena kuti vaMugabe vanga vachinetsekana nekufamba pavange vachienda kunotura mashoko avo kudare General Assembly, vakawanda vati vange vachiratidza kuti utano hwavo huri nani. Musangano weUnited Nations uyu ndewe chikamu manomwe nembiri. Marvelous Mshanganya, huye Studio 7, Washington.